Inini hangu wandina kushamsika ni danho ratorwa ne FIFA nekuti Zimbabwe haina kuzadzisa izvo zvayakatarirwa ne FIFA kuti iite. Zvinova izvo zvaita kuti FIFA irambe yakatsika madziro.
Ungati vari kuita zvenhabvu vanorasikirwa zvakaita sei?
Ukatarisisa Zimbabwe uye nemutambo wenhabvu tiri kuuruza zvinhu zvakanyanyisa tereki. Ukatarisa zvatanyanya kuruza, marefri edu anofanira kuenda kumacourses kunze kwenyika havasi kukwanisa. Maadmini courses anofanira kuitwa nevamwe maauthorities ede muno muzimbabwe hatisi kukwanisa. Vezvemushonga sports medicine courses hatisi kukwanisa. Mafunds emafootball project hatisi kukwanisa kuawana. Madevelopment grant for women football hatisi kukwanisa kuawana. Magrant for infrastructural development kuti tivake pekugara chaipo peZifa sehead office yavo, kana kugadzirisa Zifa village, mari dzidzo hatichakwanisi kudziwana.
Ko, panyaya yemari dzinobva mumaterevhizheni kana mitambo yatepfenyurwa?
Materevhizheni rights ataiwana kubva kuCAF anoburikidza kubva mumaclub competitions edu aya panotamba FC Platinum nedzimwe dzekune dzimwe nyika hatichakwanisi kuawana. MaTV rights zvakare emacompetitions emanational teams edu hatichakwanisi kuawana. Zvakare nekusenior team maWarriors hatikwanisi kuwana futi mari dzemaTV rights idzodzo. Hatikwanisi kuhosta any event yekosafa, yekafu, yeFIFA kana anything. Izvozvi mari chaidzo dzeWorld Cup hatina kukwanisa zvakare kudziwana. Saka ndodaira kuti isusu tiri kuluza zvikuru nekungoomesa makotsi kwatangoita. Kugadzirisa kwacho kuri pachena kungotevedza zvakatarwa neFIFA.